ichokwadi tanga tine msangano wedu kubudiriro watanchiita in the private residence yava honorable Machingauta zviri pamutemo nekuti munoziva kuti bumiro remutemo rinobvumidza vanhu kuti vasangane vachiita mameetings avo chinofanirwa kubhukwa according to MOPA anenge ari mapublic meetings anoitwa in a public facility isu tachiitira meeting yedu yemusangano without the public asi nemamembers edu ETCC asi mapurisa asiuya tikavaratidza mutemo nekuti nekodzero rekuita asi right yasvika nekurova vanhu nekusunga vanhu ndichitaura kudai vachibaya our organizer the honorable MP nevatungamiri vemadzimai nevechidiki 25 vasungwa tiri kutarisira kuti vachizobudiswa nekuti hakuna mhosva irimo isu tiri bato rinorekognizwa nemutemo wenyika TCC is not a banned party
mazokwanisa here kuenderera mberi nemusangano watonzwa kuti maa muchironga kuita uyu
sezvo muchiona mapikicha atenderedzwa muzvivhitivhiti taenda mberi nemusangano wedu nekuti isusu bato redu ibato rinorekognizwa munyika ibato rinotedzera mutemo uye is not a banned political party saka tinoenda mberi nechirongwa chedu sezvo maona tazoenda mberi kunosangana nevanhu kunana Highfields tichiita mameetings edu emukati atinotiwo maassemblies emastreet points persons edu
iko kusungwa kwenhengo dzenyu kunokusiyai papi sebato reCCC
ndo zvinoitika mustrugle medu tinozinzwisisa kuti kutifambe nechimurenga tinosangana nemadambudziko ndo zvinoita hondo yerusununguko ine matrials and tribulations nemadifficulties atinofesa isu as the leadership collective tine kunzwisisa kuti donzo redu nderekuti tirambe tichifamba kuti munyika muno muite shanduko ndo zvatakazvipira kuti munyika yezimbabwe muite shanduko so muchaona tichienda mberi kuti titaure nevanhu tichisangana nevanhu nekuti igore resarudzo tine kodzero sebato kuenda mberi nemacampaigns edu nekukurudzira vanhu mumarizevha mumadhorobha kuti yasvika nguva yekuti munyika muchiita shanduko todzosera vanhu kumabasa todzosera mishonga kuzvipatara todzosera mari kuvanhu inotenga maus dollar tomeka sure kuti munhu wese masoja mapurisa munhu wese vanowana mari inotenga macivil servants vowana mari above poverty datam line ndo donzo redu TCC hurumende yavachamisa donzo rayo ndeyekumeka shuwa kuti wada pati yake anoda isaurira wako kadeya deya tese tiri mazimbabweans hakuna munhu anofanira kupresecutwa naaccount of politics kana tapinda muhurumende idzva munhu wese ane kodzero nemafreedoms ari protected for by the constitution kana tichiita development inobhenefita munhu wese ndo saka tichifambisa nyaya yekuti munyika muite shanduko for the betterment of everyone.